Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Monday, April the 15th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight, we are talking about statements by presidential spokesperson George Charamba, who says that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge against the Ndebele-speaking people in Matabeleland and Midlands.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we'll call you right back.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's spokesperson, Mr. George Charamba, says the killing of more than 20,000 people in Matabeleland and Midlands, in what is known as the Gugurahundi massacres, was a result of a conflict situation and not a purge against the Ndebele people. In other words, Mr. Charamba says this was a war which was started by the so-called dissidents. As a result, Mr. Charamba told the Standard newspaper that government of the day had to respond.
On his part, Mr. Mnangagwa said in a weekend interview that he wants people to talk openly about the Gugurahundi issue. This after his government announced last week that it has started facilitating birth certificates for victims of Gugurahundi and death certificates for families of those who were killed. While some are hailing this move as a constructive starting point, some argue without prosecutions and reparations, the issue of Gugurahundi will never be resolved. Yiloge utaba esi ngalo la mhlanje zihlobo ezithandekayo silixhuma lapheli ngabalikhona emagumbini womane omhlaba lamhlanje kulilanga la ngomvulo emhlaka 15 kuApril. Sixoxa ke ngodaba oluhluphayo olungundaba mlonyeni udaba lweGugurahundi osolulesikhathi impela lusemlonyeni abantu abaningi. Ngempela viki sibone isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma lephephandaba le-The Standard. Sithi yena udaba lweGugurahundi ngakuqondanga ukuthi kuthiwe ngumbhuqazwe oqondiswe ebantwini beMatabeleland kumbe emaNdebeleni Midlands laseMatabeleland. Ngokutsho kukaCharamba le kwakuyimpi phakathi kukahulumende labahlamuki esingathi ngama-dissidents. Uthi ama-dissidents la yiwo aqala umvukela ehlukumeza abantu kanti-ke uhulumende wakubona kufanele ukubana aresponde alwisane lawo. Uthi ngokuswelakala kwenhlanhla njengoba kwakuyimpi abantu basuka bafake kuleyo mpi. Umnangagwa ngokwakhe la esibone ekhuluma ngempela viki sithi ukhuthaza uzulu weZimbabwe ukubana akhulume ekhululekile ngodaba lweGugurahundi. Ngeviki edluleyo sizwe uhulumende wakhe ememezela ukubana sizaphathisa abantu ekade bengelazithupha ngenxa yeGugurahundi kumbe incwadi zokuzalwa kungaba ngama-birth certificates lezithupha labo bantu. Uhulumende uthi useqale uhlelo lokubancedisa kanti le muli ezafelwa ngamalunga ngesikhathi seGugurahundi leso uthi useza eziphathisa ke lezo muli ukubana zithole esingathi ngama-death certificates. Kodwa abanye bathi akwaneli lokho akwanelanga bathi ukuze uMnangagwa alulungisise lolu daba kulesidingo sokuba naxolise ebantwini bemathebelelembe abuye njalo abahlawule. Abanye bathi amazwi afana lala ethule isikhulumeli sikaMnangagwa uJoji Charamba awukuthi le kwakuyimpi. Bathi hayi amazwi anjalo gayakhi akakhi ayadiliza lapho uMnangagwa mhlawumbe akhanya ezama ukwakha khona. Ungathini mlaleli ngalolu daba? Akuphose elakho uhlelo ngolwakho.
Tinotenda Nkomo. Nasi tinoda kutarisa nyaya inoremera vanhu veZimbabwe zvikuru iri mupfungwa dzavanhu, iri pamapfudzi avanhu muZimbabwe. Iyi inyaya yeguku rahundi yakaitika makore maviri matatu tichangowana kuzvitonga kuzere. Ndo nyaya yatoda kutaura nezvayo nekuti kunyange zvayo iyo isina mbogara yabva mupfungwa dzevanhu kusura zuro nazuro. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakataura vachiti nyaya yeguku rahundi kwakanga kuri kusawirirana, haisiri nyaya yekuti kwanzi vanhu vanga vasingawirirani, haisiri nyaya yekuti hurumende yanga yachitsvaga vanhu vechirudzi vechiNdebele, asi kuti yanga iri nyaya yehondo. Iro reshoko guru chaizvo kuti rishandiswe. Saka toda kunzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi, kuti kana pane kusawirirana kunenge kuripo munyika zvinhu zvikasvika pazvakasvika izvi sekusa kwatinoita, tinoti kusawirirana here kana kuti ihondo? Nokuti pakafa vanhu vakawanda, vamwe vanoti makumi maviri, 20,000 people vanogona kuva vakarasikirwa noupenyu panguva iyoyo. Zvose izvozvo zvoda kuti zviongororwe. Hatisati tawana mhinduro dzakakwana dzinotifadza isusu savanhu veZimbabwe kubva zvazvaitika nyaya iyi more than 20 years ago. Kana muchida kupindawo muchirongwa yaJimi Sakanganwa kuti munogona kutumira meseji paWhatsApp yedu 0012024650318. Tichakufonerai mugotibatsirawo nepfungwa dzenyu muchititaurirawo zvamunofunga panyaya iyi. Uyezve musakanganwa kuti tiri paFacebook nepaInternet page pedu tripo live iko zvinoizvo tichitaura. Sokutaura kwandamboita, vaGeorge Charamba vanhu vamutauriri wemutungamiri wenyika vakataura mashoko okuti zvakaitika paguku raundi yanga iri nyaya yehondo, kwete kuti hurumende yanga ichitsvaga vanhu vegumwe rudzi kana kuti vanhu veNdebele. Ndo matauriro ake akaitwa navaCharamba. Zvino vaCharamba vakaudzawo bepa reStandard Newspaper kuti hurumende yakanga iripo mazuva iyoyo yakanga ichimanikidzwa kuti dini yaita something, yaita zvimwe zvinhu, nokuti vanhu vakanga vachiurawa here kana kuti vanhu vachikuvadzana. Saka ndopakazotanga nyaya yatakazoona iyi iri kutinetsa tese tese munyika mazuva ese. VaMnangagwavo pakupera pesvondo apa vakakurudzira kuti vanhu vataure vakasununguka nyaya yeguku rahundi. Vakaita musangano zvinhu rapera nesangano reBlaway Collective rinounganidza masangano akawanda anomiririra zvinhu zvakasiyana siyana zvinei nezvokuita nevanhu nemagariro avo mumatunhu ari muarea iyo, maTableland North and South. Ivo vanoti musangano uyu wakavasvinudza zvikuru pakunetseka kunoita vanhu mudunhu iri. Hatisi kuziva kuti vakanga vachireveya chiyazvo chazvo, handina kusangana nazvo, but shoko guru riripo ndorokuti vanoti vakazonyatsonzwisisa pavapedza musangano neBlaway Collective yavakaita svondo rapera. Tinoimba kuti kuda pamwe pane zvavakanzwa nezvavakaona vachagadzirisavo nenyaya iyoye. Asi svondo rapera zvekare vaMnangagwa vakataura vachiti vanoda kuti vabatsire kana kuti hurumende ibatsire pakuwanikwa kwetsamba dzekuzvarwa, mabirth certificates, netsamba dzokufa, madeath certificates avanhu vose vakaku vakuvadzwa vakaurawa mungura yekukura hundi saka ndiyo nyaya yatoda kuti titaure tichinzwa pana nepfungwa dzenyu tinozvava kuti nyaya inokuvadza zvikuru asi kana tikasaitaura ndiona sekuti ngangoramba achingonyenga achingotinetsa ndiyo nyaya yatakatarisana nayo manheru anhasi.
Indeed, Mr. Wande, we have our guests on the line. Dewama Vinga, a human rights lawyer. He is also the Human Rights Watch coordinator for Southern Africa. And we also have a ZANU-PF official, Mr. Believe Gaone. Gentlemen, welcome. And let's dive in. Mr. Mavinga, you go first. What's your take on what Mr. Charamba said at the weekend?
Thank you so much. Good evening, friends of Studio 7 and all the listeners of Studio 7 globally. I think an acknowledgement on the need to openly talk about the Gukura Hundi massacres of the early 80s is a major step forward by the president, by the government of Zimbabwe. But a key pillar would be to say that, look, these things happened in the 1980s, targeting primarily the people of Matabeleland and in the Midlands provinces. What is needed now is, firstly, to make public the suppressed report of a government-sanctioned commission of inquiry, the Chihambakwe Commission of Inquiry. It came up with a report that was never made public and whose recommendations were never implemented. Secondly, there was a report by civil society, NGO groups, the Legal Resources Foundation, and the Catholic Commission of Justice and Peace, which is titled Breaking the Silence, Building True Peace. This report should also be made public and easily available for people to be able to discuss these very difficult things, and also to ensure the government must now say what steps will be taken to ensure justice for the victims and also compensation, and to say what will be done to those individuals who took part in the atrocities as far as justice is concerned. These are the big questions that we still need to put to Mr. George Charamba and also to the Zimbabwe authorities going forward.
Mwachitawa mafinga, murabe muri papo, tishadzoka kwa muri mchinguwa chishimanana. What believe Gaule muripo? Mr. Gaule?
Yes, I'm around.
Yes, sir. Yes, sir. I want to ask you, how should this be handled from now on? It seems like the government, for the first time, has opened a small path for people to actually get involved and discuss this very tragic situation. How would you want to see this being handled as we move forward with this issue?
I think what is very important now is for the government to reach out to the those people who were affected, especially in Matabeleland region. And that is very, very important to gather the views and from those people who were affected.
Mm-hmm.
And that will help us know exactly, help the government know exactly what can be done in terms of compensation or any other things maybe that can help heal the wound.
Mm-hmm.
But what is very important again is for those people, especially for the government, to come down to those people. And let's try to avoid the statements that can take us to point zero.
Mm-hmm.
Because already the government has initiated some steps, and we are now on step maybe 3 or 4, which is very good. And now I appreciate really the way our president, our new president, is handling this matter. Really, it's really, we must all appreciate and give him the support that he deserves, even then. We must avoid statements that take us aback. And really, this is really my concern. I'm very worried about some people who really utter some other statements that really, we don't deserve such things in the situation that we find ourselves in. But it is very important, again, for the government to move with speed, because this has been, people are waiting out there. And I'm happy that the government has done something, especially this announcement by the president that people must get documents, ministers of government, like birth certificates and things like that, which is really, to me, is something that people really appreciate, especially people from this region.
Mm-hmm.
And really, we need to move on in that direction. It's engage people, go out there, gather the views of the people, meet the people, really say the government, blah, 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 and then they know. All what you want is blah, 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 then we move on.
Vavuka ule, umuntu amazo kuluma ngao lapa oti auhambilani lao. Singati ngaga babu charamba ina wakuti. Ikukura undi kwa aku yimpi. Aisi kukuti ukulumende wae bulala njabantu bema tebelelende.
Ya nanzela, kitu nisanganisa ukuluma ukona. Hivi ni ukuluma inalewa kwa charamba. I mean, I work at increments in general. As if not this in a lot of increments, this is a move. Bukanyani, Snavan, Avatalaya, and Azija, as no ten increments of Mesenunga, many, she culminates into as Nemundo, as Tuavantu, as the increments of Yalan, she are Kulumbono to Nedia and Zagalai, Imbono by Tinagali, could Tinagala into a year civil empo a year in Zagalai. Well, mina ngakutshela ukungikhuluma nginje mina ngesikati kugula ukuthi senzakala kanje kanje esigabeni sechurchology. Ngiyakwazi kwenza kalayo. Asifuni ukuthi sithule abantu amanxeba ngokubile kwesikhuluma izinto ezingayisizo. Njalo izinto zokungani siyasizwe abantu buhlungu. Asikufuni konoko. Kodwa sifuna ukuthi abantu bengakhuluma izinto ezingayisizo. Engani kuthi akulanto nje yenzakala ngani kwindali. Abantu bese bekhuluma ukuthi kwakuyimpi kwabani. Eyayivela ngabi impi ngalezo sikhathi. Into impi yayaluwa ugwasele nguye yedwa fana njani decent iyahamba ngabe ugwesela nanguyalo yedwa impi enjani naleyo yabonakala ngaphi impi ogwesela labantu babengaluwa impi labantu babehamba besenza into zabo zokuganga besenza njani njani kwakungeke kufelwe ngabantu bemadebelelenje khonokho kodwa ke ngendlela okwakwenzakale ngayo kwaba liphutha elikhulu elayelenziwe ngaleso sikhathi ngalowa ekhona umgabe lwana ngabe kuthiwa ngomunye umuntu ngabe ngesikhathi sakhe waphuma egcekeni waxolisa. Kodwa ngenxa yokuthi wayengafuni ukuthi wayemele ipolisi esibi kakhulu ngento liyana ngathi sehlakalo lethi singukuthi abantu bengabi bekhuluma into abangazaziyo abantu bakhuluma into encedisa njengakhona ukuthi umongameli sekhulumile wathi abantu abathole izincwadi akwenzwe yisi sisungulo sokulungisa udaba lolu yisi sisungulo sokulungisa udaba lolu ukuthi abantu bahambe abaphume abantu bahambe beyehlangana nabantu abantu batsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi bathotshwe ngakho, baxoliswe ngakho, kumbe babhadalwe, kumbe bayenzelweni izinto ezinjalo, inhlelo zentuthuko ezigabeni, abantu bazikhulumele.
Siyabonga.
Sizivisa abantu ubuhlungu ngokukhuluma izinto ezingalamsebenzi.
Siyabonga babugawula uqhubeke kubambile khonapho. Mr. Mavinga too, please do stay on the line. Timbotora abatele
tine mkoma mudavana. Parunare, muripo here mkoma mudavana.
Diripo mudavanu.
Mudavanu, ndinokumbira uregerero, ndinokumbira uregerero. Tine nyaya inokubvadza nhasi, tibatsirirewo nepfungwa dzenyu.
Zvakanaka ivakuru, ndaitawo mukana zuva ranhasi, ndinoda kuti ndimbobata zvakaita mbiri. Ndaida kukumbirawo kana zvichibvumirwa kuti nditange pane nyaya yecycle idai ndozondobata futi panyaya yegukura kuti handizoti zvinobvumirika here kana hakazvibvumiri.
Kana mukabatsirika muchidimbu tigodzokera kunyaya iyoyi nekuti inyaya huru chaiyo yatoda kuti tipe vanhu vakawanda mukana.
Ndinoda kukumbirawo hurumende nevanhu vekuchimanimani vari kubatsirwa pane zvakaitika zvetsunami zvemafashamu kuti dai yainge ichikwanisa ibatsire zvinokwanisa kuzoyamura kana kuti pasenjuri ichazouya ngaiende kotanga pakatangira mvura yoisa chikwangwani yonyora mudhuri kuitira kuti tambudziko rinogona kuzoitika futi papera century makore akawandisa mwana asati azvarwa azvarwa vanhu vozotongwa vechipidigurwa tinonzwa kuti kune matombo akakura kudarika dzinga vanhu ava vashoose pakufunga pangu nekuona kwangu vakafa vanotonge vamwe vakatoenda kune imwe nyika isikazikanwi kana kuti vari pasi nyika iri pasi yakauya kumusoro saka nzvimbo dzakadaro dzinoera dzine nzuzu izvezvi vavakazi mabhiriji zviri kutongwa zvinoreva kuti area iyi vari navasevenisa nemanga musikabvumirwi saka nyoka dziri pasi idzi dzaakurwisa nehurumende yabvisa vanhu munzvimbo iyoyo kuti ipedze dambudziko rekushimanimani ivaise kunzvimbo yakanaka ndinotenda mashoko endaida kumbopa kuti hurumende itaure nemadzishifu variko vaedze kuti vaite saizvozvo kuti vadzivirire nedambudziko richazouya futi papera senju.
Aiwa, tine chokwadi kuti vateereri vanzwa mashoko enyu makukutu kudaro. Endai mberi.
Kudambudziko rekumatebelelendi rinoita kuti pave nekugakava pakati pevanhu vechishona nevechindevere. Inini ndiri mumwe wekumashona lendi, hatidaro ndichibva hangu tiri kumanika lendi. Zvandaikumbira hurumende hazvibatsiri ngozi inopera nekuripwa. Kana mukanzi pane zvakamboitika mumusha umu chinongodiwa chete kuiripa ngozi kuti ipere ndokuti usazozwa nyaya yengozi hazvinetse hurumende inozviziva kana ivo vatungamiri venyika vanozviziva ndinokumbira kuti ngavaende mabatsiro evanoita paiitwa nyaya dzezvenyika pagore rapera ndakambona pane vamwe vaindopuwa mombe zvavo dzekutopa zvadzisina zvazvakarerekera kungopa chete bevangogona kana kutora chimhuru chimhuru vopa nyange vanopa bhiriyoni kana kuti 1,000 pavanozogonazve rimwe gore votora vechingobatsira ingava mombe ingava imwe kombanzeti yavangaita inoita kuti maronda apere vana vezimbabwe tikwanise kubatana pasava neunoti uyu mushona uyu mundevere tive vana vemunhu mumwe chete nekuti zvaangotonzwa kuti nevamwe vanhu mungogara makavengana pane vanhu vechishona pane vanhu vechindevere pane vanhu vechivhenda hatisi kunyatsokumirirana zvakanaka nekuda kwemweya saka ndinokumbira kuti vanhu vehurumende ndovane simba sabhu kwaatokwani ipapo kana wakadai nei haakwani kana vachinzwa vane simba rekusvitsa kuhurumende kombanzitaiwo vanhu vekumatebele midlands up to matebeleleni tikwanise kuva neukama hwakanaka ndo mashoko angu anenge aisawo ipapo
tinotenda zvikuru nemashoko enyu makukutu
hanzi ngozi inoripwa
the compensation there has to be appeasement
vataura vamuda vanhu si tate omunye njalo mlalele cingweni indlovu enkulu kunjani indlovu
ngiyaphila kunjani
Ngundlovu
udivaye rodivanto vebo yayini
aha usixhuma kuphi ba
ngise goli ba
aha akusiphi umbono wakho izwile indaba esingayo lamhlanje
ya ngizwile le ndaba ekhulunywe ugovernment into ejabulisa kakhulu manje ukuthi ugovernment lokhu akusho ukuqinisile kwamampela ukuthi into afuna uqinisile akadlala ipolitics ngento ehlela abantu ezisukuhlungangaka esindebele ngangisesini nami leso sikhathi ngakubona kancane okwenzeka lapo so kuyinto ebuhlungu kakhulu manje abanye abafoti nodadewethu abasemashonaland abanye kodwa hayi bonke abayizwisisi into leyo ukuthi kuyinto ebuhlungukangakanani ebantwini bakubasemigrant nasemathebeleleni into eyenzakalayo ngoba uzwa abanye bekhuluma bethi hey ama-dividends yo acause i-atrocities ngibona abanye nakumathwitha abasho kanjalo kodwa iqiniso liyiqiniso liyaziwa ngibonga kakhulu ukuthi kunomuntu obuya nakuza no-p f obabugawule hhayi ngihlonipha kakhulu namhlanje iqiniso uyalikhuluma mpela uyazi into yonke eyenzakalayo into engingayazi ukuthi umnankagwa ngempela into ayikhuluma le nto afuna ukuyenza uqinisile na ofuna ukudlala ipolitics njengale nto eka-August 1 futhi kwathiwa i-commission ekamusante leyana sabona kusenziwa kuthunyela abantu bezanu besiyo defenda into efana naleya nalesi sikhathi zothula ukuthi mhlawumbe mayethi abantu abadibhethi uzothumela abanye abantu bezanu bazohamba bokukhuluma izinto ukuthi mhlawumbe ubone ngathi into ye-ground ayizange yenzeke mhlawumbe kozokhuluma ukuthi ama-dividends wayebulala abantu kodwa iqiniso liyaziwa kahle ngabantu basemathebeleland ngakho ukuthi kuzodibhethi abantu basemathebeleland abayibo ababa-affected ngibona ngathi kulapho kuzophuma khona amaqiniso ma izongenelwa abanye abantu abangazange babonti kwenzekani and then izobe iyisethi le nto ayikhulumayo kati ngibonga kakhulu ukuthi babugawule ulapho ukhuluma amaqiniso into ebhlunga kulenze kakhulu
ya
government phela ayingenelele kakhulu ayisolve le problem
siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu
Yeah,
vamavinga timbodzo kera kwamuri hanzi nevatereri nyaya kugura hundi ingozi inofanirwa kuripwa kana isina kuripwa hakuna kwairi kuenda haiperi vamwe vari kutizve panofanirwa kusungwa vanhu apa vatongwe nemhosva yekugura hundi iyi ndokuti nyika igone kubatana tipeiwo pfungwa dzei
hongu mashoko makukutu ataurwa pa ne shoko rinoti mushonga wemhosva kuiripa mhosva inofanira kuti iripwe ngozi yegukura hundi inofanira kuripwa ndosekutanga chepiri ndechekuti panofanira kuva nevanhu vanofanira kunge vachibatwa nemhosva dzakaparwa panguva iyoyo asi kuti nyika yeZimbabwe vana veZimbabwe vese zvavo vakwanise kukurukura zvizere zvine udzamu panyaya yegukura hundi panofanira kuti pabuditswe zvakabva mukuferefeta kwakaitwa inonzi ripoti yechihambakwe commission ndochekutanga ripoti iyoyo payakaitwa yaitaura zvaifanira kuitwa nehurumende zvakati wandei zvese izvozvo zvinofanira kuti zviziviswe kunyika nekuti zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka kana paine kuzvipira kuzere kuti zvizadziswe hazvibatsiri kuti vanhu vanzi tauriranai pachenyu hurumende isingatungamiri iyo kuti vakapara mhosva ngavasungwe mhuri dzakafirwa nevadikani nevabereki vawanewo chavanopuwa panyaya yekombatishen unoona iko zvino gurukota rezvezvirimwa vakataura kuti varimi vechichena vari kupuwa mari yekombatishen yemuripo nyaya dzemuripo dzinofanira kuti dzitaurwawo zvakare panyaya yegukura hundi kuti mhuri dzakasiyiwa dzingapuwa papi hazvifaniri kunge zvichingoperera chete pakunzi aiwa vasina zvitikinyani vasina zvitupa kana mabirth certificate ndo vangabatsirikana chete kubatsirwa kunodiwa kwakawanda asi pakupedzisira ndinoti hakuna chingaitwa tisina ivo vanhu vakaparadzirwa hama dzavo ndo vanofanira kuti vatungamidzwe vachibvunzwa danho rega rega apa todii apa todii apa todii vachitaura nhuna dzavo zviri muhana dzavo kwete kuti vataurirwe kuti tava kudai tava kudai vanofanira kunge vachitungamira ivo pauzima vachitaura zvavanofunga kuti ndo zvakanaka zvingaitwa kuti hana dzavo dzizorore
musati mabva parunare vamavhinga panyaya yataurwa nevateereri uyezve nenyaya yamatsinidzira wenyu ipapapa yekuti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa vanofanira kubatwa nemhosva iyi tinoona kuti nyaya yegukura hundi iri kuiswa mumaoko mehurumende vanhu vari muhurumende vamwe vacho varimo muhurumende sokunzwa kwatiri kuita munoona sekuti vangagona here hurumende ingagona pachayo here kudoma vanhu vari mukati mayo vachiti uyu 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 vagovapomera mhosva vagovaendesa kumatare munoona sekuti vangazviita vari vega here
ipapo pane dambudziko hatidi kunyeperana idambudziko guru vanofanira kuzviita asi ndinoona sekuti havangazogoni kuzviita nemhaka yekuti tikatarisa makore ese kubva pagore ra1980 pane zvakaparwa mhosva dzakaparwa dzakawanda nevanhu vari muhurumende dzakangotsipikwa dzisina kwadzakaenda nenyaya yekuti hurumende inenge iri mazviri saka ndo dambudziko guru iroro zvaigona kubatsirawo dei kuri kunzi hurumende yatsvaga vamwe vane chiremerera vanogona kutungamira vangava vemakereke vekunze vanokwanisa kuti vabatsire kuti zvofambiswa sei vachitaurawo iko zvino tinoziva kuti vamunangagwa vakange vari kurwanda kwakaitwawo basa rakaomarara rekuparadzwa kwevanhu mugore ra1994 kugenocide yekurwanda vanhu vanogona kuti vataure kupfungwa dzekuti ko zvakafambiswa sei kuti vanhu vagowana zororo mukati meRwanda. Zvoitwawo muno muZimbabwe, hazvigoneke kuti Zimbabwe iite yega nekuti vazhinji hongu mataura tinobvumirana nazvo vari muhurumende. Vamwe vacho makurukota ari kumusorosoro chaizvo chaizvo mukati mehurumende. Nekudaro nyoka huru haizvirumi, inoda kuti pawane vamwe vanotaura kuti aiwa dambudziko riri pakati rinopedzwa rakadai. Hurumende yozvipirawo kuti kana kungava kuri pamari, kungava kuita sei, zvese izvozvo zvichitaridza kubvuma mhosva yekuti pane dambudziko guru rakaitwa rakakura rinofanira kuti ripedzwe, toenda mberi tichiziva kuti hurumende yava kuremekedza kodzero dzevanhu iko zvino, zvakarewo nekodzero dzevanhu vakakanganisirwa panguva yapfuura asi zvava kugadziriswa.
Siyabonga Mr. Mavinga, qhubeka ubambile, rambai muri parunhare. Lawe babu Gawule, qhubeka ubambile. Sithathe njalo abanye abalaleli. Yabasanda sixhuma singumsakazo weStudio 7 uhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwegugura hundi kulandela amazwi esikhulumeli sikababa uMnangagwa. Umnumzana George Charamba yena othi igugura hundi kwakuyimpi phakathi kukahulumende lama-dissidents. Ngaleyo ndlela akuqondanga ukuthi abantu bamane bathi nje igugura hundi kwaba ngumbhuqazwe lapho uhulumende ayehlasela khona abantu be-Midlands labemadebeleland. Sithathe umlaleli uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba esihlafunayo lamhlanje?
Uyizwile indaba esihlafunayo.
Phose lakho ba.
Ngithanda ukuthi ke nginangelele ukuthi nxa umuntu ezazi igama lokuthi kwakuyinti, sinikathi lakho etholoso, mina kami etholoso, esiqiniselelise mina leyo nto yayibonayo. Mina into engangibonayo yafuna ukubulawa kwabantu. Kube sesimangaliso sikakho ukuthi kathi kho umuntu la magama uwaxhesha ngalithi ngalithi. Ngithanda ukuthi Gawule ngimbonge kwakukhulumayo, ngoba ukhulume isintu ukuthi umnumzana lo omele upresident into ayithola kawuqondanga kubekufanele ukuthi ayifake phakathi komphakathi ukuthi athi yena cause abantu kwakule nto. Ngoba leyo nto thina kasiyibonayo thina sasibona ukuthi imbala angazi kuzinikela. Yena wayesempini esiba lomunye umuntu othile kathi thina abantu esasekhaya lapha sasingalayo leyo mpofu angazi ukuthi wayevulala wayesile lo.
Hayi, siyabonga ungena kuhlelo Khumalo.
Kadele khona kunyenze nje mphosi khona futhi athi ke zwa kuyini ukuthi khona umuntu ongiyo ongimbulali asindi kabe yiyo futhi osezabo zina phambi kabe phezu yakhangile uhlelo lonke kuyabe ngiqondile nakho lokho.
Ngoba nguye umongameli Khumalo, akekho omunye mhlawumbe ongaluqala lolu daba. Nanku sethe lingakhuluma ngalo likhululekile.
Ngoba hayi kungangena ngomunye umuntu onikhali khonapho phelo ongathathi hlangothi, ngoba lapha noma sithale ukuthi uhambe uzazigweba siye nenyaye ngomunye owayesezakayo.
Hayi, siyabonga Khumalo.
Iyabonga baba.
Timbo tora mwemterero zvekare Mr. Wande.
Tinawa
Patson.
Mkoma Patson muripo here? Awa, tiri nani, tinotenda kuti maramba muri parunare. Yava nguva yenyu yokugovana nesu pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi.
Inizi kumukumbira umashina sendiro kuzimbabwe. Asi nyaya iyi inorwadza zvikuru. Yakaitika zvaitisati taberekwa, asi tichizoudzwa nevabereki zvakaitika nemashoko arikutaurwa nevarume ava anorwadza. Iwo aunangakubvacho zvavo vangataure zvavo kuti nyaida kugarirwa pasi, asi ivo vakati havasi kuzokumbira regerero. Saka vasingakumbiri regerero ivo varivo vanga vari mukuru vaitungamira kukura kuti sekutaurwa kwatakaitasosi nevabereki varidula kuvatinyaya vanda kuti ita uve zvinhu zvinyisa sani. Ivo vakati havasi kukumbira regerero varivo vaitungamirira. Tobva ipapo avo nyaya yekutaurwa naacharamba yekutanzi yakanga iri hondo. Hakuna hondo yekuti tingati isusu ndosvika pamuhondoro wamunhu zvibhakira zviviri nemuri wabhutsu ndoti takati chino kungwa waikusvika kuni munhu akiwadzorera
kugura hondo yabobirekele akatanga paifika pamusha kaiure munhu yikuinda fesi yange vakanga dai fesi kaure wasatina ditu kwangurumisa dareko ngavafata uri zvinhu zvinorwadza kudaro sisi zviri kubashira kuti takabiriko zvinhu zvaitika asi zvinorwadza kana chinhu chaitika chii ngavataure nyaya chai chai ine nyaya yekuenda sinafanira kutaura dai vangafanira kuitungamirira inyaya yekuti aifanira kuitwa kumatare iwo oshedzwa kumatare votongo vachibvunzwa mubvunzo vapindure kuti iwo ndovavatiza nditaura bhozi takatarisa kuti papashira paizvo vanhu ngavaya vatombo vanhu vakazoenga vatombo vakanga vakutiirwa kudzimba zvofana nepanga vose munhu achataura wese achitomboa achitaura nyaya achanga akuteerwa saka varume vavanhu havasi vanhu vekutemba panyaya dzavari kutaura izvi inyaya dzinotaurwa zvekuti iwo ndova nemhosva asi nyaya ipo ndeyekuti vanoda kutsvaga vanhu vari kusimudza musoro kuti vazovateera
haya mukoma Patterson mashoko enyu ndinomanzwa maybe Mr. Gaule maybe might want to respond to that. Mr. Gaule, are you there?
Yes,
sir. Manzwa zvataurwa na mukoma Patterson apa. Pane zvamunga pindura nazvo, pane zvamungada kutaura.
Yes, zvekutanga reganditi nini? Nyaya inini ndandichikumbirisa chaizvo kuti nhai mhuri yezimbabwe yambobatana yatsigira zano ratorwa namutungamiri wedu vaEmmerson Mnangagwa for the first time hatitaure chokwadi amabadiwa kuti tava nomukana wokuti titaure nenyaya yeguraundi takasununguka. For the first time, tatava nemukana wokuti timbotaurira hurumende ibude pachena iti nyaya yeguraundi ngaigadziriswe ngatimbopedza zvakanakanaka tichigadzirise ndiyo nyaya yatotanga. Toda kuti timboipa rutsigiro timbopa rutsigiro mukuru wenyika kuti ngaende mberi tichitaura chokwadi. Hakuna chinhu chakanaka kuti chinhu chakanaka ichokwadi. Hakuna munhu asingazivi kuti chii chakaitika kumatebeneland manyepo hatisi kuwada. Toda kuti munhu ataure chote vanhu vataure chokwadi. Vanhu kana vechiregererana tirogererana nechokwadi even Mwari anozvitambira izvozvo. Hatiregei kuti titare nyaya yeguraundi timbotamba nayo toita zvinhu zvekutamba naye tomboizetai chinhu chisa nebasa rese. No, nyaya yaka haisi nyaya yokutamba nayo izvi. Inyaya ino kugadziriswa ngatitorei mufungwa dzedu tiise pfungwa dzedu ipapo tigadzirise nyaya iyi. Ndofunga kuti kana tikaizviita izvozvo tinenge taitira nyaya inyika yedu chinhu chakanaka zvakakwazvo.
Siyabonga babu Gaule qhubeka ubambile baba Mavinga size kuwe ngamafitshane. Abantu abanengi yebo bakhuluma ngomnangagwa bathi nguye wayehamba phambili. Yebo wayekhona ngaleso sikhathi o-Enosi Nkala o-Chiwenga labo Parents Shiri vakanga varipo vese. Asi vamnangagwa vaiva chikanganyama chavamugave and yet many people seem to have forgotten. Many people are no longer talking about Mr. Mugabe. What's going on here, Mr. Mavinga?
I think what is important is that the first level of responsibility is with the government of Zimbabwe, the government of the day that has the responsibility even when it is inherited. The government is the authority that must say, yes, we need to find healing, to find justice and accountability with regards to this period in the life of the people of Zimbabwe. That's number one. And then the relevant institutions must take a lead. But beyond the responsibility that is on the shoulders of the government, which includes an acknowledgement and an apology, it also then filters down to individuals for individual accountability, for individual responsibility, and for the leaders, individual leaders, things like an apology to the nation and to the people of Matabeleland would be a key starting point. So this would apply to all implicated leaders. And there must be a process, a clear process that must be undertaken by the people of Zimbabwe, by the authorities, to say this is what we need to achieve, and these are the steps, and these are the forms of justice that must be met. And I believe that an open discussion is just but one part of this entire framework that must be undertaken. The machinery must now be rolling to ensure comprehensive dialogue. And in my little isiNdebele, I would say, okokuqala, kwelo ukuthi obomgabe lo mnangagwa ba tele abantu bonke ukuthi siyacholisa siphambanisile njalo ke ama soldiers, we need accountability to be there for everyone who was involved. But the beginning is an apology for all those leaders still living who are implicated and who have a part to play. And they must then step aside and allow a comprehensive process to take place without interference to fully demonstrate the political will to ensure that finally there can be justice for the people of Zimbabwe, for the victims and their families.
Siyabonga Babu Mavinga, qhubeka ubambile lo Babu Gawula, those who've just joined in. This is Studio 7, and tonight we are talking about the contentious Gugurahundi issue. Following statements by presidential spokesperson George Sharamba at the weekend, that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge targeted at people in Matabeleland and Midlands. We have 17 minutes remaining on the clock. Si tate umlaleli timbotora mtereri, Mr. Wande.
Makadini, sisi
Vangone.
Ndi sisi ngone, ila njimkua mangone.
Ndini baba, ndatawara angu de first name also, but ndini baba ngone muronda.
Ah, ndasina kupanzi, sisa ipapo, ndino urombo zekare. Tinenye norema pa mafudzi kai nai baba angoni.
Choko adi norema munhu wese.
Taurai tinzwe muripa mepo.
Zvakanaka. Inini 1978 ku to 1979 ndaishandira kugokwe kunonzi kwamukoka kuti tishanda mumarozi. Ndakambitaura nyaya iyi last time. Saka nichishanda ikoko 1979 to 70 to 1980 paka winwa nyika nevanhu kwakanzi masoja ngaende ese kuikumakendi kukasara vamwe vakazosara vachiti vanga vasingadi kuenda kumakendi isusu vaiuya kumakendi matatiri isusu vachiti manikidza kuvabikira sadza tichivapa mari vaine pfuti vakabatipakatira pfuti vamwe vandaishanda navo vakarohwa nevanhu vavo vaenda kuout kunonwa doro pamaweekends vakakuvara kuvara vachitoda kuurayiwa nevari kuvainzivawo madistance handizivi kuti vava vakamira sei pakutaurwa kwazvo zvakare chakaizoitika kuti masoja aindiswe kudivi rematebeleland ndechekuti wanga uchiti ukaonekwa ikoko uri mushona waibayiwa nemapanga wourayiwa saka kuratidza kuti inyaya yekuti ivo madistance vaiwanda muvanhu saka zvakazoinvolva vamwe vanhu kuti vaurayiwe vanhu vakawanda ende plus tikatarisa iyo Matabeleland pamusoro payo pakuvakwa kwayo kuti inzi Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa remashona zviri mupfungwa medu isusu mashona which is not good kuti rudzi nerudzi rudi rutinge tichipandukirana tichivengana isu tiri munyika imwe chete asi kana aya maronda manyowani aakutaurwa nezvavo but mupfungwa medu zvirimo zvakaitwa neverudzi vechindeveri vachiuraya mashona vachivadhraivhira kumasaidi kwaakunzi ndewo kumashonaland iye zvino Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa pairi izvozvi zvekuti iye zvino ukaenda kumatebhereland uchitaura shona hakuna anokurwisa uchitaura ndevere hakuna anokurwisa saka inini maonero angu ndeyekuti handifarira hangu kuti ropa ribeuke but kudeuka kweropa kune zvakagadzirisika zvekutoti pane runyara rumanji pamagariro evanhu even ukaenda kumatebhereland hauchaona chauchaaye
babangoni
inini ndine zvandakaonawo pamusoro penyaya iyoyo
musati maenderera mberi ndinoda kunzwisisa mati kudeuka kweropa pane zvakagadzirika chakagadzirisika panyaya iyi
ya zvakagadzirika ndezvekuti kana uye zvino uchitaura shona uri kumatebhereland hakuna anokurwisa kana ndevere ichitaurwako ikoko kumatebhereland hakuna anorwisa mumwe ndevere even kana ichitaura saka ndichizoona sekunge mashona vanhu vanoita fanike vakapusa because vane mwoyo murefu havana basa netribalism pakuziva kwandinoita inini
saka
bati zvamuri kutaura pfungwa idzodzo hadzizi tribalism here vangoni
haisi tribalism but we are talking of the
you sound like you are justifying the killings muri kuti because vanhu vekuchindevere vakambourayawo mashona saka zvanga zvakakonzera kuti vamugave vatumire masoja avo kunouraya vanhu vechindevere
kwete kwete kuti kunouraya vanhu vechindevere but yanga yatova hondo yaitika nokuti kumandevere ndivo vakatanga vachiuraya vanhu mashona ikoko kana ukaenda ikoko unobayiwa nemapanga uchiurayiwa
kohondo yacho madissidents acho aiva mangani
tizivi kuti vaiva vangani
saka inozova hondo sei saka
inozovahe mumakendi
okay.
Vakasiyana siyana
saka inozova hondo sei in case you didn't know madissidents vaiva vanhu vashoma saka inozova hondo sei if you have say masoja ehurumende anokwana 50,000 maybe going against 100, 500 people, just as an example. How is that a war situation?
Yeah, the problem, and you know, I mean, I don't know, I mean, I don't know, I mean, there's a good one who are. Vava singa feki uniform. Vava I wonder, muvan. Paku, we say, vava ita, because vai to tsigiru, one vanu, vamwe, general people. Vai tsigira, vai itwa izuzu.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mugoma
orit ndangotoni go brief oni chingototaura maererano nezvandozivawo
aiwa tinotenda
chandinongokurudzira ndechekuti ngatigarei zvakanaka of course maronda manyuwana ari kunzi anofa ari kurwadzawo vanhu but isu tiri kurwadziwawo nezvakaitika kare asi zvisiri zvekuti ndine tribalism kwete hazvisizvo
aiwa tinotenda leamuzi yakhuluma lumlisa amsho vabugawulelo babumavhinga kukhona eliza kutsho ngalokho sithathe umlaleli umnumzana Green kunjani mlaleli
niyaphila kakhulu isoko zami
ye akuphose lakho baba singenile kuhlela
ngiyathaba kakhulu ngihlala ndidinga ndisela la ndingisela namhlanje ngiyathaba ngiyayizindaba esikhuluma ngayo leyi ibuhlungu kulo owabonayo kulalo okhuluma into ayizwayo uma ubaba umnankagwa esithi kulungisise okumele kulungisise sakutsho ngeqiniso kube yinto ekhulunywa emakhaya hhayi emadorobheni kubonakale izinduna njalo sonke nje umuntu okuthiwa ngowesindebeleni igugurawundi ayizange iphele kithi sonke kuba lanamhlanje abanye abantu siyaswela isithupha kumbe ibhethi ngenxa yokuthi ungafika ehofisini igama lakho libize isindebele kukhanya kusiba lohlupho okungangokuthi imathebelele ndiyonke imele ilungisiselwe izincwadi ilungisiselwe yonke imfanelo ngibese ngibuya ngithi kulokhu okukhulunywayo for sure is true kumele ukuthi abadala amacala babonakale ngoba kakula muntu ongabhadalwa ukuthi kuthiwa ubulele umuntu sebhayibhelini kubhaliwe nje ukuthi kuyingozi ukulala lomfazi womuntu ngoba akabubhadaleki kufana lokubulala umuntu.
Mhm.
Sobo zami.
Hayi, lathi siyabonga ungena kuhlelo ba.
Yebo.
Mhm. Lo ke ngumnumzana Green la esipha ibona yake ngalolu daba Mr. Wande.
Mhm. Kwama mambo ma masika.
Kuma tanono kamurike kona mgoma ndunga mili.
Hayi wat no fara kana muchifara ngo.
Cha ya yava ngoba yenyu.
Ndoda kuti inyi ndoda kuti hurumende apa ndatogadzira hayo imwe gukura hunji.
Aikasi.
Nokuti
taurai.
Vari kuda kuzama kuita ka. Vangadai sevanoda kufadza vanhu ngavarege kutaura zvokufadza vanhu. Asi ngavataure zvinoita kuti vanhu zvinounza runyara nokugadzikana nevanhu. Saka kuda kuita sekufadza vanhu nokuti kana muchiwaza tagwana vacharamba zvotoradza kuti haitodi hurumende kuti chokwadi chibude pachena kana vachiti vanyaya vahondo pakati panani.
Mm.
Sezvachose kuti paisira taiverenga tiri kuti kwaiva kuda kutapudza rusvigiro kwavangomu. Support yavangomu. Matebele ndokuita ngeke kawandira kwavanobva kwakumatebele nekuti midland. Apa vakaza mafadza vanhu. Nekuti kana vachito vanza kuti paiva hondo yepakati panani.
Saka
sezvachose kuti vamugabe ne team yavo vanamunangadza ivava. Ndo vakava vachilida achipata zvine navaferendishi.
Saka moda kuti nyaya iyi batwe sei. Ainga kunyara rwisi.
Ainyara rwisi but muchaona zvichaitika apa. Majournalist achanyora nini atore nhau muchatora nhau iyi. Muchatora nepa asinga faridzile hurumende ndimeme akutanga kudii kutsvakwa mapa kuzoteuka rimwe ropa ndipa ndisati rimwe gura huyu.
Asi
ngava vari redi ngavataura ngavasataura zvekufadza vanhu.
Asi vanhu havangatyi zvekugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa. Handi ndo chinangwa chekuti ngatitaure nyaya iyi tigadzirise zvakakanganiswa.
Ngava chitanga vabvuma kuti gukura hundi sezvakamboita navo ngadi kuti vaitwa the moment of madness. Apa yakunzi hondo saka tipo hatichahusisi kuti vachiichezve.
Mhm.
Ngava tangi vabvuma ipapo uye ngava tataura zvekuda kuitira vanhu kuti vanozokara kuti dzimwe nyika dzichationa sekuti tachinja. Iko zvino vari kutokomba ndeta vanhu mari hapana zviro ndizviro paiva nekagioni gai hapana iyo hurumende yakanga haina kana chokubatsira nacho. Vakatofungira makambani kuti avake zvikoro zvakaputiwa nemabridge. Umaria kuzobadzira varimi vavazo vazviwane pi zvoro kubuku nasi kugoko vari kudzinga vanhu. Chii chari kuita ngaisa zvipa pahuro pachayo. Nekuwanza zvinhu zvavo iyo mari havana. Hapana asingazivi kuti vakatokuondonga ufunyo. Ngavarege kudzamba dzamba zvinhu zvakasiyana siyana panguva hwani. Ngavaite chinhu hwayo vopedzana vachitoona chiwa kuti vapedza. Hatina mapromisa hatinoziya mukoma.
Aiwa tinotenda mukoma mamboma nguva ndizo dzatyana.
Baita basa
mkoma
wangu. Si ngakathatha umlaleli. Vabugawule uzwile ngamafitshane. Singakayi kumlaleli. Uzwile umlisa lo ngiyabona nguPatson. Uthi isizwe sikamthwakazi isizwe samaNdebele sakhelwe phezu kwegazi labantu besishoneni. Lanxa nje. Cacile ukubana akatsho ukuthi ukubulawa kwabantu besindebeleni kwakulungile. Uthini ngalawo mazwi?
Angizake ngithethise empilweni yami ngabona kodwa lo muntu kade ngizamthethisa ngithi mina angabona unohlanga lwakibo olubi olobuthakathi okuthi ekhulume ngokuthi abantu indaba yakukula into wakuyikuphindisela umuntu omubi njengosathane mhla ecutshwe ezulwini lo. Omubi kakhulu ngoba indaba le yasho indaba encane njengoba sikhuluma sisenze nje sithi thina sizama ukuyilungisisa sidinga abantu abalenkulumo ezimbi zokulesizwe sabantu obuhlungu lokubisela abantu emuva. Yikuphi wakhona wayengaphi khonapho isemkhulu labo bevulawa ngokhokho bethu landani. Sasingakwenzakala ngaphi khonokho ukuthi kwathiwa kumbe abogogo babebulalana. Izinto zonke zazenzakala emuva le kuthi ubani uthaka wasuka ngaphi bani bani singakuthatha sekuletha entweni yakathetha indaba ekukura into esikhuluma ngayo namhla. Umuntu lo ngani uhlala komi angikwazi uhlala ngaphi lo muntu kodwa but ngiyayibona ingqondo yakhe ukuthi ngumuntu ono olomoya omubi.
Hayi siyabonga babugawule. And we must be very clear. At times you find people in Matebele land accusing the Shona people having been behind Gugura Wundi, but here is a fact. Many people in Mashonaland did not know what was happening then Only Mr. Mugabe, Mr. Mnangagwa, Shiri, Enos Nkala, and many others were in ZANU-PF. Knew what was happening. Everyone else, many people, there was no news from Matabeleland about Matabeleland, about what was happening. So I know it's very easy at times for people in Matabeleland to say the Shona people were responsible, but you cannot paint the Shona people with the same brush. A few elements, Mr. Mnangagwa, Mr. Mugabe, and others were in government. They are the people who knew what was happening, not the Shona people. Sathe umlaleli ngamafitshane. Kunjani umlaleli?
Hello.
Yeah, pose lakho ba.
Yeah, mina bengithi nje sangani ukuthi abantu benanzelele ukuthi uhulumende nalo osefuna ukuthi into le ilungisise. Okokuqala vele yena unguhulumende onjani? Ungabheka izigameko asezenzile kusukela kuGugurawundi, ngabe kuthiwa ukhuluma kuyukuthi vele kulesigameko sona leso seGugurawundi kuphela, but ungabheka ziningi izinto asezenzile. So banethemba kangakanani ukuthi khona kafuni kukhava ububi bakhe ngendlela eziphansi, abe sejika yena athi khona indaba leyi yakhulunywa kanje kanje kanje, ngoba nangendlela azi-approacha ngakhona akusiyiyo vele, because awungeke uthi wena iy'nkomo zakho zidle emasimini omuntu busuyathi wena nguwe obuya uzoxolisa or uthumela abafowenu ukuthi buzoxolisa. Asebenzi kanjalo, mboni ngani mina la kuzama nje ukuthi kukhabwe kuphela le ndaba idluliswe kuphela ingayenziwanga ngendlela eqondileyo.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba, isikhathi sesihambile.
Okay,
ngiyabonga nami.
Mr. Mafunga, are you there?
Thank you.
Mr. Mavunga?
Mavinga.
Mavinga.
Yes, I'm here. Thank you. Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you. Tell me something from your point of view. Is there capacity to forgive?
Well, I think it depends on what steps and whether or not there is sincerity and political will and commitment. There can never be total recovery, but if there are sincere steps at, you know, ensuring that there is justice and there is compensation and there is acknowledgement which is sufficient, that could lessen the burden. It can never be really enough from the point of view of the victims, but it is important for the government to initiate genuine steps towards ensuring true healing, justice and accountability and reconciliation in terms of what happened and the wounded community collectively feeling that, yes, there has been acknowledgement.
Babu Kaule, po selo kutina, ule mzuzu nje, ulo mzuzu oto nje, ngamaficha. Babu Kaule, akusivale luhlelo ngamaficha.
Yebo, mina into engiyicelayo ukuthi aluba sengakhangela, mina ngicela sisekele uhlelo lukamongameli olokuthi indaba yeGugurawundi ikhangelwe, njalo siyinike indaba yeGugurawundi, siyinike isisindo sibili eyiyo esiyideservayo, okokuthi sibili yindaba ashiye into encinyane, indaba singayilulazi indaba le, siyinike isisindo zensana ukuze siyeni phambili siqedele indaba le yeGugurawundi. Niyafisa ukuthi aluba kuthiwa siyayikhangela indaba yeGugurawundi, sisekele umongameli nehulumende yakhe ukuze siyiqede indaba le ngokukhulumisana lalabo bayibo bayehlelwa izehlakalo ezizokubulawa kwabantu.
Limqothelelo Babu Gawule, unfortunately we are out of time, and I would like to say thank you very much to Mr. Dewamavinga, Human Rights Watch Director for Southern Africa, as well as Mr. Believe Gawule, ZANU-PF official. And also thank you to you listeners and viewers at home. Siyabonga le tshone kuhle, asidibane nikusasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Jini Tarunakawande. Until we meet again next time, goodbye and good night.